Ayo azitani yuko kuti nekumira kwakacha nyadzimatenge vrenyika muno mamanejirwe anoitwa ikonomi yeZimbabwe nyadzikorapshen zanupf inoziva kuti sarudzo dzakachena haizi saka yaona kuti sarudzo dzakachena haizi iri kuzama kumanipulata the voters roll iri kuzama kumanipulata the Zimbabwe Electoral Commission by capturing it instead of using the official institutions like the Federal Executive Organization like the Zimbabwe National Army, they've created a shadowed organization called the Forever Association of Zimbabwe, which is a hybrid of the CIO, the Army, the Zimbabwe, and the Zimbabwe, and the primary elections of Zimbabwe. That's the Zimbabwe primary elections of Zimbabwe. You have to run the elections in Nika. Zvitora basa rinotoraidzwa nezimbabwe electoral commission and zimbabwe electoral commission yakanyarara yakati zii because yakakechiwa nesystem
kana muchiti iri mumaoko kana kuti muhomwe yefas munenge muchirevarwanya mungapa muenzaniso sei muchidaro
tinotaura kuti izvo zeki rango yezicha ichiti inorwana maelection maelection pamutemo in terms of the constitution anoranwa nezimbabwe electoral commission but Zimbabwe Electoral Commission yatorwa nechipati chinonzi FAZ chinotungamirwa navatapfumamiri deputy director wecentral intelligence organization kuti irwane maelection on behalf of the Zimbabwe Electoral Commission zvichiitirwa kuti ZANU irwine maelection nechikopokopo nenzira dzidzidzo nokuti kuti iinde kumaelection akachena asingabudikizi ari pajekerere ZANU haichakwanisi kuti irwine maelection muzimbabwe mune kuzide kubira saka fazi basa raindo kubira ichimubudikidza vanhu kumamisha uku ichiannaunza nemaresult echeki nechazvinapatiyakapana munagazini kuti sarudzo dzeizibuda mu iti kuti one of the most contested elections since rosi or since the primary poll in 1890
ko zvatiri kunzwa vamwe vachiti aiwa fazi ringoriwo sangano rakazvimirira haridyidzane nevasori
aiwa hazvigoonika riri sangano rakazvimirira rinondopinda pane sangano rakazvimirira rekuva zvakafana nezimbabwe peace project kazi zvakafana neuniversity ngo forum rinokwanisa kuti ringe richindoudza zek zvokuita rinokwanisa kupinda mapolling booth nhidingiri ezimbabwe election commission panoitwa voter inspection richiudza vanhu zvokuita rinokwanisa kunge rine voters roll rinorwana maelection ezanu makamboridzwa kupi kubva nguva yamugabe kana kubva nguva yasi makamboridzwa kupi zvezvo ibato revasori